Pastor Thomas Muchadenyika avo vanogara kunyuma rimba muharare vakaremara makumbo ese uye vanoshandisa madondoro vanoti kushaikwa kwezvikwanisiro kuri kuita kuti vakaremara vakawanda mumadhorobha nemumaruwa vatadze kushanda mabasa avo akasiyana siyana pamwe nekuenda kuzvikoro.
Pano zvokushandisa zvevakaremara zvazvisi kutowanikwa munyika muno. Hongu hurumende yakanga yatiwo yabvisa mutero watingatiyo juti nechirungu pazvinhu zvese zvinoshanda vakaremara. Asi nokudaro tichikonya zvabviswa juti kudaro zvo. Mari yacho yekuti munhu akwanisa kunotenga zvinhu kuzhe kwenyika uku haiwanikwi. Saka zvokushandisa zvichanga ritori dambudziko kwazvo zvokuti vamwe vedu vari kumaruzevha uku vamwe vari kutogwesha kufamba vachigwesha nemhaka yekushaya mawheelchair kana vakashaya futi vanopa vanopa rubatsiro vemasangano akazvimirira kugona kubatsira vanenge tiri dambudziko guru kwazvo.
Mukuru weZimbabwe Albino Association Amai Mesi Maunganidze Chimanga vanoti nyaya yekushayikwa kwezvekushandisa zvevakaremara yave nenguva yakareba isingagadziriswe.
Nyaya yemaassistive technology inyaya yakakoshera vanhu vane madisabilities zvakanyanyisa muupenyu hwavo. Kubva tichitanga organization 1996 zvinhu zvokuti tanga tichichema nehurumende yedu yeZimbabwe kuti dai masunscreen lotions aya aiswa pamaessential drug list awanikwa nevanhu vane albinism. Ndane kuti kwatiri masunscreen lotions aya anoita kunge sadza rekuti nhasi unorida mangwana usharida. Taitaura takatarisa tichipa mufananidzo wema ARVs vari HIV positive vari kuwana mapiritsi avo pamwedzi pega pega. Saka dai vatidarirowo kumasunscreen lotions. Ndane kuti maassistive devices aya anodhura vazhinji vedu havakwanise kumaafoda.
Mai Maunganidze Chimanga vanoti hurumende inofanira kupa rutsigiro kumakambani kuti zvikwanisiro zvevakaremara zvigadzirwe muZimbabwe.
Muno muZimbabwe machone zvini zvokugadzirwa zvinogona kugadzirwa chaizvo zvokuti dai hurumende yaisupporta macompanies ari locally kuti vaproduce maassistive technologies aya zvaibatsira zvakanyanya kune vanhu vane madisabilities kuti chini chanochiwanira padhuze uye zvakare nemari yakatirerukei.
Vanoti mamwe matano ari kutorwa nehurumende akanangana nekurerutsira vakaremara haasi kushanda.
Tinoona kuti hurumende ine zvairi kuitawo. Tikada kutarisa pabudget yava mutuli yegore rakapera 2018 takuda kunopinda muna 2019 vachitaura kuti vabvisa taxi pane izvi neizvi zvemaassistive technologies for persons with disabilities. Asi mubvunzo ndokuti munhu wacho ane madisabilities iyeye anenge amboiwanepiko mari yacho yekuti aende kunotenga kunze uko mugouya mugomubvisira juti kuti akwanise kuzvipinza juti free zvinhu zvakadaro.
Vashingirai Nyakupinda vekuSunningdale muHarare imwe yenhengo dzeTracy Nyakupinda Albino Foundation. Vanyakupinda vanoti zvikoro zvepamusoro zvemuno zvinofanira kunge zvichiita ongororo netsvagurudzo pamusoro pezvikwanisiro zvevakaremara.
Hakuna chatingati chaitwa in terms of research kana kuunza zvinhu zvitsva kana kuda kugadzira zvimwe zvinhu zvinotibatsira zvatinotoziva kuti zvinobatsira vanhu kuti tinge tiri kukwanisa kuzvigadzira muno mutisingamirire kupihwa nemadonors. Chinhu chekuti muno mumu nekuda kwemainstitutions mahigher education institutions atinawo pane maprojects avanoita ekuti vanokwanisa kugadzira some of the things.
Vanyakupinda vanoti masangano evakaremara ndiwo anofanira kutaurirana nezvikoro zvepamusoro kuti vabatsirane nehurumende kugadzira zvinoshandiswa nevakaremara.
Muma organizations anorepresenta vakaremara vacho hakutaurwe nyaya yekuda kumbopushawo kuma institutions kuti veduwe kana panasti kana pahit kana kuti pauzet madi mambotibatsirawo neproject yakati. Dai maorganizations anorepresenta vakaremara zvichida even kusvika kuma ministries handitika mombobuditsawo semachallenge. Tikatarisa pane zvescience education mumaschools vanopa makategories kuti todawo mainnovations ari musector yeenergy ari musector yefood ari musector zvakawanda wanda. Asi dai pachibva pataurwa kunzi maybe anoalleviata kurarama kwevanhu vane madisabilities. Why munhu akapiwa echallenge opiwa ecategory kuti ivaone chaunoita paissue yakati iye pachake anokwanisa kuva ne desire kuzviita, but kana asina kumboudzwa kuti pane need yakati anodaira anogona kufunga kuti hapana problem.
Va Ivans Tarwirei Chigariro vanodzidzisa mechanical engineering paHarare Polytechnic. Vachigariro vanoti vakaremara ndivo vanofanira kutungamirira urongwa hwekugadzirwa kwezvikwanisiro zvavo muno, asi chekutanga vanofanira kupiwa mukana wekuzviita.
Kuemployiwa muhurumende private industry vachingopiwa mambochini dzanongopiwa vanhu vese vasina kuremara, ende vafanira kupiwa first priority kana vachiselectwa. Ndo vanhu vanichase vane maneeds ari higher than vanhu vari normal, asi ava nava vakatrenwa pabasa remaoko ringave rekugadzira pamuchini zvatrenwa izvozvo. Vanhu ivava vanoshanda kupfuura vanhu vane vari able bodied, because anonzwa kuti handina kwatinoenda kwanichanowana basa futi ndakabva pai pabasa rangu.
Vachigariro vanoti chinhu chinobatsira vakaremara chinofanira kugadzirwa naivo varidzi, nekuti ndivo vanoziva zvavanoda.
Kana asingagoni kutaura asi achiona anotichwa language unit, anasingaona anotichwa achiona, asinganzwe anotichwa. Tipabishi rokunyora mapepa kuti pamwe president akatakamupa mapepa iwayo anongopasisa zvinhu izvozvo zvopinda mai makoleji zedu. Zvototanga kutoshanda segore kana ratinotopinda 2020. Research iyoyo yatikutaura yese iyi haitwe nemunhu ari able bodied, because haana chidisability maari. Research iyi kuti iite imire sezvairi inoda kuti titrene munhu iye ari disabled wacho iyeyo apinde pabandiko rozoresearcha zvese kupinda munyaya. Nyaya zhinji dzatikutaura dzese idzi topesa tane maleaders anodzazve disability.
Sangano reWorld Health Organization rinoti munhu mumwe chete pagumi rega revanhu vakaremara ari kurarama asina chikwanisiro nekuda kwemitengo yezvinhu izvozvi yakakurisa, pamwe nekushaya kunzwisisa nyaya dzevakaremara nevatungamiri venyika dzose zvadzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.